Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadhiki vanoita musangano wechimbi-chimbi wepadandemutande wekuziya dambudziko rakonzerwa nechirwere chekorera icho chopararira kuchamhembe kweAfrica. Vaimbove mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanopemberera makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vachivimbisa kuti havasati vazorora kushandira ruzhinji. Banga repasi rose reWorld Bank rinoisa Zimbabwe panyika gumi dzine mitengo yezvekudya iri pamusoro-soro. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vapemberera makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vachivimbisa kuti havasi kuzozorora kushandira ruzhinji kusvika Zimbabwe yadzokera kuita nyika inoyerera huchi nemukaka. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi muHarare, vachamisa vati kana vachitarisa nhoroondo yekwavakabva, vane zvidzidzo zvakawanda zvavawana kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvidzidzo zvikuru zvandawana ndezvekuti kazhinji kana muri matongerwo enyika, sirai peukama. Hapafani kuva neruengo, hapafani kuva nekuvavana, tinofanira kuva vanhu vanowadzana. Vanopanana mazana. Chechipiri kuzivawo kuti tifambe tikange tina Mwari wedu. Kana uchida Mwari, unoda vanhu vaMwari. Haugoni kutungamira vanhu vaMwari usingazive Mwari wacho. Saka kutsvaka ukama kana uri mutungamiri naJehovha chinhu chakanaka. Tinonzwa vamwe vanosvikochema vachirwadziwa sei achingotipa mavhesi. Mavhesi chombo chinodarika kana magrenade.
Vaendererawo mberi vachiti Zimbabwe yava kuzodirwa tsvigiri muchinguva chidiki chinotevera.
Ah, Kenan iri pedyo, asi kuti kana usina mhino dzeKenan haunzi munhu wayo. Rwendo rwedu rwakanaka zvikuru, vanhu ngavafare. Tiri pedyo, 2023 ndopakapera basa. Asi mufaro uri munyika umu, ndiri kuona vanhu vari kuziva zvinofanira kuitwa uye kuti nyika inofanira kufamba sei.
Asi mumwe wevanotungamira vechidiki muZANU PF vataura ikandishaya, vanoti iwo hope dzemuchando kana vachamisa vachifunga kuti ndivo vachaendesa nyika ino mberi.
Yavo kana vachiti ndivo vachatumbura Zimbabwe, ayo tinongovabvunza kuti ivo zvavaine dzimba nedzimotikari dzemari yepamusoro vakanunurwa nani kuti vazokwanisa kuwana upfumiro. Muchaona kuti vakazviisa pasi peutongi hwezanupiefu. Saka kunongovawo kuvimbisa kwemunhu zvake anenge achirota ari kukundikana kufambisa zvakanaka upenyu hwake hwematongerwo enyika.
VaHerbert Chamuka, mutungamiri werimwe bato rinopikisa rePeople's Unity Party, vapowo pfungwa dzavo vachiti havaoni vachamisa vachiine mukana wekusimuka zvekusvika pakuturura nyika kubva mumaoko eZANU PF.
Chamisa ngaabvise Bhaibhiri munyaya dzezvematongerwo enyika. Hakuna munhu asingazivi Bhaibhiri. Vese vari kuadresa ivavo vane svondo dzavo dzavanopinda. Asi kana vachinge vauya kumusangano vari kuuya kuzoadreswa nenyaya dzepolitics, tobudisa sei zano mukati menyika, kwete kuuya kuzotiparidzira.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, vaRashwit Mukundu vanoti vachamisa vachiri nemukana wakakura wekukwikwidza vachikunda mune zvematongerwo enyika.
Tinoona kuti vachamisa pangadai paine zvinonetsa seumbimbindoga neudzvanyiriro uri muZimbabwe, asi ndiye mumwe wevatungamiriri vezvematongerwo enyika muAfrica nepasi rese ane ramangwana rakanaka. Vane makore achiri kutarisika, vane ruzivo, vane ushingi, zvinoratidza kuti vakaramba vakabatirira mutungamiriri wemangwana yenyika yeZimbabwe.
Mushure mekubvunzwa kuti vachazivisa riini veruzhinji gwarara vachatora munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vakasiya bato reCitizens Coalition for Change vachamisa vati kana nguva yakwana vachataura nzira yavo itsva. Variko vakawanda vari kuti vachamisa havana urongwa hunobatika hwekurwisana nezanupf, asi vamwe vachitiwo ndivo vachaita Mozisi achasvitsa vana veZimbabwe kunyika yeKenani. Vachamisa vakabuda mubato ravakavamba reCCC svondo rapera vachiti rakanga rapindwa nezanupf nechinangwa chekuriparadza. Kubva kubuda kwavo mubato guru rinopikisa iri, pane tarisiro yekuti vachamisa vane urongwa hwekutanga rimwe bato idzva kunyange hazvo ivo vasati vabuda pachena panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatungamiri venyika dzemusadiki nasi vaita musangano wechimbi-chimbi wepadande mutande wekuziya dambudziko rakonzerwa nechirwere chekorera icho choramba chichipararira kuchamhembe kweAfrica. Vatungamiri ava vabuda nezvisungo zvekurwisa korera zvinosanganisira kushanda pamwe chete mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi musadiki. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chisungo chabuda pamusangano wanhasi ndechekuti nyika dzemusadiki dzinofanira kushanda pamwe chete pazvirongwa zvekutenga nekubaya nhomba yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Vatungamiriri ava vaitawo chisungo chekuti paunganidzwe mari yakawanda iyo inofanira kuiswa muzvirongwa zvekuwanisa vanhu mvura, zvimbuzi neutsanana nguva dzese. Vachitaura pamusangano wanhasi uyu, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati Zimbabwe yatove neurongwa hwekupedza korera hunosanganisira kuwanisa vanhu mvura yakachena.
This roadmap includes a detailed plan to revamp water and recirculation systems.
Urongwa uhu hunosanganisira kuvandudza mabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena pamwe nekuona kuti vane utsanana nguva dzose.
Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe yakatoumba komiti yedare makurukota iri kushanda nemasangano akasiyana-siyana mukurwisa korera uye vatiwo zvakakosha kuti nyika dzizvigadzirire mishonga yadzo.
The bid to locally produce cholera and other vaccines remains.
Tinofanira kugadzira mishonga nenhomba yekorera kuti tive neutano hwakanaka.
Asi vagari maguta akawanda munyika umo mapararira chirwere ichi havasi kufara vachiti hurumende haisi kupa makanzuru mari inokwana kuti awanise vanhu mvura yakachena nekutakura marara nguva dzese kuti vanhu vasabatwe nekorera. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari muHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekorera rinopera kana hurumende ikaita zvinodiwa.
Haisi kuita zvinhu zvinopedza dambudziko rekugadzirisa nyaya dzemvura kana dzemasuweji.
Vaimbo vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Matsorera vaudza Studio 7 kuti hongu zvabuda mumusangano weSADC zvakanaka asi zvinoshanda chete kana nyika imwe neimwe ikaita zvinodiwa uye vati Zimbabwe iri kutadza kuita zvinodiwa kudzivirira kupararira kwekorera.
Like Zimbabwe inofanira kusevenza zvinoda kuitwa zvinozivikanwa. Tofanira kupa vanhu mvura yakachena. Tofanira macity zvedu ese mawaterworks ava haasi kukwana kusapota mvura kuvanhu. Ndopane dambudziko rokutanga. Zvokuti tine multisectoral task force hazvina nebasa rese because tiri kudiwa apa chinozivika.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vachimirira hwange Central National Assembly vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti zvisungo zvaitwa nevatungamiri veSADC zvakanaka chose uye separamende vachiita zvese zvavanokwanisa kuti hurumende itevedze zvisungo izvi.
Uye isusu senhengo dzeparamende basa renhengo kuti tione kuti kana kwakusvika pachinhanho chokuti vava kuimplementa toita wachidhoku toona kuti vanogona kutevedzera zvava vachienderana kuti vachazvitika nevanhu vekusadhaka vabatsira vasaurayo nekorera.
Korera chirwere chinokonzerwa netsvina uye bazi rezveutano munyika pamwe nemasangano akaita seWorld Health Organization vari kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nekumwa mvura yakachena pamwe nekusaungana-ungana izvo zvinonzi zvinokonzera kupararira kwechirwere ichi zvakanyanya. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vageze maoko pamwe nemichero vasati vadya uyewo kuti vaitewo bandiko ravo mukuona kuti vadzivirira chirwere ichi. Musangano wanhasi wadomawo mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema saCholera Champion kuti vatungamirire mabasa ekurwisa korera musate. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akaita seAfrica Center for Disease Control and Prevention, Africa CDC, World Health Organization, United Nations Children's Fund ne World Food Program vanhu zvuru zana nemakuma sere nezvisere 188,000 vakabatwa nekorera vanodarika zvuru zvitatu 3,000 vakaurawa nayo munyika sere dzemusatek kubvira munandira gore rapfuura. Nyika idzi dzinosanganisira nhanhatu dzine chirwere ichi pari zvino dzinoti Republic of Congo, Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia neZimbabwe. MuZimbabwe kusvika nezuro vanhu zviri makumaviri nezana nevashanu 22,105 vainge vabatwa nedenda uye zana nemakumaviri nemumwe 429 vanofungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi kubvira pachakatanga gore rapfuura. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mangwana vanhu varumatuno matanhatu anoti Pelanda Bashabalala, Mukoba North, Chegutu West, Zvimba East, Seke neGoromonzi South vachange vachipinda musarudzo dzekutsvaga vamiriri vedare reparamende kuchitiwo matunhu gumi nemaviri achipindawo musarudzo dzekutsvaga makanzura musarudzo dzemabi elections. Izvi zviri kuuya panguva iyo dare rehigh court nhasi rapa mutongo unorambidza vamwe vanodarika makumi maviri vaida kukwikwidza musarudzo dzeparamende vari pasi pebato reCCC. Mutongo uyu unotsigira chikumbiro chakanga chaiswa nevari kuzviti ndomu vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengeso chavangu chekurambidza nhengo idzi kuti dzikwikwidze dzichishandisa zita rebato reCCC. Sarudzo idzi dzinotarisirwa kupa bato rezano PF mukana wekuti iwane zvigaro zvinoipa masimba ekuwandudza bumbiro remitemo pamadiro kana kuti 2/3 majority muparamende. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvichaomesera vana veZimbabwe sezvo zano PF inenge yakungoita madiro ajojina pakudzika mitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzesarudzo vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziva.
Sarudzo dzemabi elections dzatikatarisa nadzo zuva remangwana tingati dzakafanana nekutungana kwembudzi naizvozvo hadzina zvadzinonyanya kureva nekuti sarudzo isu takatoita sarudzo kare mugore ra2023 mwedzi wanyamavhuvhu. Tingati sarudzo idzi dzazokonzereswa nekudzingwa dzingwa kwakanga kuchiitwa nhengo dzeCCC kwokudzingwa veruzhinji kwavanoona kusina maturo kuri kushonyororwa kwekodzero dzavo. Saka sarudzo dzemangwana idzi kutotamba nemari.
Saka idzo mari dzinodiwa kuita sarudzo idzodzi idzi dzinobhadharwa nani?
Sarudzo idzi dzinodya mari zvisina maturo. Dzinoda kutobhadharwa futi nenyika yeZimbabwe. Yatoti taxpayers money. Vana veZimbabwe vacharamba vachitsunyiwa ma15% aya anoramba achivatsunya pane kuti anoshanda zvine musoro achanonga achinoshanda musarudzo dzisina maturo idzo dziri kushonyorora kodzero dzevanhu.
Ngatitarisei papapo kukunda kwezanu PF kwochirevei takatarisa dare reparamende.
Zanu PF yakanga patikabuda muelection ya2023 yakanga isina two-thirds majority mudare reparamende inova pasimba rekuti vachinje mutemo. Saka takatarisa nesarudzo dzemangwana zvinotaridza kuti zvanopindisa nokukunda nekuti akari mukuru webato reCCC vaadvocate Nelson Chamisa vakatosiya bato iri. Saka zvichakonzera kuti vatsigiri vavo vaore mwoyo vazhinji vacho vasabude kunovhota.
Tinonzwa kuti vamwe vaakutopinda vakazvimiririra vamwe havachakwanisi kupinda. Pachine zvingaitwa here nematare panguva ino zvingachinja mafambiro achaita sarudzo mangwana?
Pari zvino matare haachina zvaanogona kunyanya kuchinja takatarisana nezuva remangwana. Kunyange zvazvo vachikwanisa kupa mitongo yavo asi munozviziva imimi kuti maballot papers akatogadzirwa kare mazita atovapo. Saka chero matare akazopa hayo mitongo yavo hazvichina zvazvichanyanya kubatsira nekuti zuva ramangwana ratotarwa kuti kwaane sarudzo mangwana.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzesarudzo vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziva vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Banga repasi rose re World Bank rakaisa Zimbabwe panyika gumi dzine mitengo yezvokudya iri pamusoro soro mupasi rose. Mugwaro raro resvondo rino rinotarisa mamiriro enyaya dzechikafu munyika dzose re Food Security Update. Banga iri rakaisa Zimbabwe pachinhano chechitanhatu panyika gumi idzi. MuAfrica muine Egypt neMalawi idzo dziri pamusoro veZimbabwe, kuchitiwo Burundi iyo iri pachinhano chechisere pasi peZimbabwe. Izvi zviri kuuya panguva iyo veruzhinji vari kuchema nemitengo yezvekudya munyika yavanoti yakwira zvakanyanya, uye panguva iyo hurumende yadzosawo mitero pazvinhu zvekudya zvinobva kunze kwenyika, zvizhinji zvacho zviri zvinhu zvinodiwa neveruzhinji zuva nezuva.
Urombo kukuzivisa vatereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende Bele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motokari yanga yakatakura gasi yaputika yakakonzera moto wapisa dzimba nezvitoro muguta guru reKenya reNairobi nhasi, zvakuwadzisa vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi manomwe uye kuurayisa vamwe vatatu, paine tarisiro yekuti uwandu hwevanhu ava hunogona kukwira. Mutauriri wehurumende vaIsaac Mwaura vati vagari vane chitsama vanogona kunge vakanga vari mudzimba dzavo pakasvika moto uyu usiku. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashandisa masimba avo kudzika mutemo unopa zvirango kuvanhuwo zvavo vari kutsigira mhirizhonga yezvizvarwa zveIsrael kuzvizvarwa zvePalestine muWest Bank. Mutemo uyu unobata pfuma iri muAmerica yevarume vana vanove zvizvarwa zveIsrael vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera nekuva nechekuita mhirizhonga iyi. Vanhu vakawanda kumaruva vari kuwana raramo kubva mukurima kana mukuchera zvicherwa zvakaita segoridhe nemangoda, asi sezvakataurwa nevakuru kuti chakupa ronda chati nhunzi dzikudye, zvinonzi mari iyi yaunza matambudziko mumatunhu akawanda sezvo vamwe varume vachinzi vave kukwezva vanasikana vasati vabva zera vachiita zvepabonde navo. Izvi zviri kukonzerawo matambudziko akawanda. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nebazi rinoona nezvechirwere cheHIV and AIDS munyika reNational AIDS Council kana kuti NAC yakaratidza kuti matambudziko anosangana nevanasikana kumaruwa anosanganisira kukurumidza kuita zvepabonde, kukurumidza kuroorwa, kubata zvirwere zvepabonde uye kubata HIV and AIDS. NAC yakatanga chirongwa cheSister to Sister chinodzidzisa vanasikana nezvekukosha kumuviri yavo, kuziva kodzero dzavo nekusaita zvepabonde vachiri vadiki senzira yekuderedza matambudziko ari kusangana nevanasikana. Mumwe musikana wechidiki ari muchirongwa cheSister to Sister aizvichuma wekumuguza mudunhu reMatebeleland North anoti chirongwa ichi chakamudzidzisa kukoshesa muviri wake uye kuziva kodzero dzake semwanasikana, achiti ave kukwanisa kuzvimirira ega panyaya dzepabonde nekuda kwedzidziso yaakawana.
Takachidzidza semasikana kuti tozvichengeta sei, tisarama kuti tizvichengeta sei.
Mumwe musikana wekwazvimba mudunhu reMashonaland West Susan Katio anoti akadzidza kusanyengedzwa uye kuramba mari dzavanopiwa nemakurukoza egoridhe ari munzvimbo yavo. Mushandi weNAC mudunhu reMashonaland West anoona nezvezvirongwa kana kuti program officer vaJefferson Mambudzi vanoti chirongwa cheSister to Sister chinodzidzisa mwanasikana kuzvikoshesa pamwe nezvakaipira kutanga bonde chere muna achiri mudiki
wadzi diswa nema issues ukuya ruka kwe manasika so that mupenyu vanu wavana vari empowered ne information zo increase update ye family planning nukumi juza HIV and AIDS ne zirewe kabonde na STIs
Vama mbuzi vano chishukwani siro zekufambisa kuenda kunzimbo zirikure Rimwele matambu ziku warukusanga ni kwa nao ne wano zizi sawasikana ava
Mendo ziedu vava kufamba nzimbo za kareba kini mumaruwa
Mungane kambane kuchera zucherwa muzwari cheza chipangura Vano tiva no chera zucherwa waka wanda ndere chidiki Vari kuita dzungu ne mari Izo zinoita kuti waite zepabonde ne wanasikana vachirivadi
Vanasika na vapera kuita bunde vachiri pwere nevakomana nevarume vanochera mumasango umu nokuda kwenhamo vanoronzerwa neshimari zvinobatika pakuchera
muzvari chipangura vanotiwo vanakomana vechidiki vari panjudziwo huru yekutapurirwa zvirwere nemadzimai echikuru anotengesa bonde mumasango munenge muchicherwa zvicherwa
Chana chidiki toto kumona chitakao Muma bawa imu wakati wakuru Mkuchilara namu Mkuchilara na wakati wakuru vaya Sishida mkati wia kuru ya alba mapilizi Kana kuti alkuto default asku Muma mapilizi akisha kanaka Chirwele chochubatila kutuwana chidiki tuya
Dambu zikorewa nasikana iri rakaonekwawo neboka Replan International iro riri kuyamura vana vasikana vanosvika mazana matatu pagore kubva kumatunhu ose ari kumaruwa. Mutauriri mubazi rezveutano munyika vaDonald Mujiri vanokurudzira mamwe vemasangano akazvimirira kuti vayamure nekutsigira mabasa ari kuitwa nemapazi ehurumende kuchengetedza vanasikana nevanakomana.
Ndichikunzi tototenda avo vanoshanda navo neavo vanoda kuzosvira kubatsira saivasi vanokwanisa kubatsira zvichitenda nemaringe nemutemo wenyika kuti vanobatsira nenzira dzidzi
Gwaro reongororo yakaitwa nebazi re United Nations Population National Assessment Pregnancies Report rinoti musikana mumwe chete pavasikana gumi anobata pamuviri uye zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% vanenge vasina kugadzirira Zvimwe zvakabuda paongororo iyi ndezvekuti pamadzimai chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevaviri kana kuti 1532 akafa achibatsirwa zvikamu makumi maviri nezvishanu ainge asati asvitsa makore makumi maviri nemana ekuberekwa kana kuti 24. Vamambudzi vanoti kusister to sister vasikana vanosvika makumi maviri kana kudarika vanoumba chipoka chavo icho chinodzidza zvidzidzo zvinosvika makumi mana nezvishanu pagore pasi pemudzidzisi kana kuti mentor. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo makwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast ari kuenderera mberi achipinda mumakotafinari atanga nhasi paine mutambo pakati peAngola neNigeria uyo uchiri mangange 0-0 Democratic Republic of Congo neGuinea dziri kutarisirwawo kutamba usiku hwanhasi kuchiti mangwana Ivory Coast neMali dzichisanganawo manheru dzichizoteverwa nemutambo wakatarisirwa newakawanda pakati peCape Verde neSouth Africa Mukuziya nezvemitambo iyi Marvelous Musanganya weStudio 7 abata murairidzi wechikwata cheSimba Bora tonderai ndiraya
kutanga regaindisi ini ndakazvimirira ndakanga ndakaita mari yangu kuti pachikwata cheNigeria kuti ndiwo chichasimudza mukombe cheNigeria pamwe nemorocco zvino morocco yakabuditswa nechikwata cheSouth Africa Nigeria ndo yasara iri kutamba kutarisa mutambo wanhasi wandikutarisira kuti uchandori mutambo wakati womei chikuru ndo iri kutarisirwa kuwina pamateams atsara asi tichitarisawo Angola Angola yacho yakasimba hapana achizofungidzira kuti ichasvika kwayakasvika ikoko makota final nekuti haina vatambi vanonyanya kuzikanwa zvikuru saka vari kutamba vakabatana sechikwata saka izvozvo izvozvo zvichaita kuti Nigeria ishaye mufaro asi nenyaya yekuti Nigeria itimu hombe inogona kubudirira asi tikatarisa mitambo yavakatamba mwaka yapfuura iyi mitambo yacho yanga zvibotswa zvacho zvainge zvisina kunyanya kuwanda zvikuru kunyange zvazvo Nigeria yaikunda asi pavari kusangana makwikwi mutambo watinoti muchirungu tournament hazvizivikanwi zvinoitika vachatanga mutambo uyo vakaenzana asi ndinotarisira kuti Nigeria izokunda
tombotarisa mutambo wedrc congo neguinea munoona uchizofamba sei mutambo uyu
ndakatarisa mitambo yavo matimu maviri iwayo yakangofananawo nechikwata cheangola sekutaura kwandaita hakuna vatambi vazhinji vanonyanya kuzikanwa vari kutamba vachibatsirana pamwe chete sevatambi saka izvozvo izvo zvinoita kuti yatoti pachirungu teamwork vanobatsirana zvikuru zvakanaka zvinozoita kuti vawane maresults inyika mbiri dziri kusangana dzinotamba zvakafanana saka mutambo iwoyo kuona uchinetsa sekuonawo kwangu kuona kwangu ndiri kuona mutambo iwoyo wanetsa wazoenda kuextra time maringe pamwe unozopedzisira wakumapenalties asi nekuona kwandakaita ndoona kungabvini ichaenderera mberi ndakaona kunga vanotamba zviri nani kupfuura chikwata chedrc
uyo anga ari murayiridzi wechikwata chesimba bhora tonderai ndirai achitaura namavelas mushanganya wewe studio 7 ari muHarare muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino nhasi tine hurukuro nemuimbi anoimba misambo yakasiyana siyana anonzi ndinodzokorora anonzi Tendai Chimombe uyo anoe mwanasikana wemuimbi aive nemukurumbira akaimbawo regai tinzwa achizvitsanangurira
tinotenda zvikuru neunomukana wamandipa zita rangu nditendai Chimombe mwanasikana wa the late legendary James Chimombe ndakaberekerwa paHarare Hospital uye ndiri dangwe mumhuri medu
tingati here kuimba uku inhaka yamakasiyirwa nababa wenyu
mukoma Jonga handingati ndiri kugara naka nekuti mumwe nemumwe ane maimbiro ake ane maitiro ake ane chipo chake saka kana ndichiimba masonzo ababa ndinenge ndisingaimbe ndichiti ndiri kugara naka asi kuti ndagara nditoriwo muimbi kubvira ndichiri mudiki ndaingofarirawo zvekuimba nanhasi ndichiri kungoimba ndinoimba masongs angu uye nemasongs ababa kumashows andinoita
hazvina kukunetsa iwo here kuti munge muchicherechedzwa mune zvemumhanzi tichitarisa mbiri yakanga ina baba wenyu James Chimombe
pandakatanga kuita zvemumhanzi hazvina kumbondinetsa kutanga nenyaya yekuti ndakanga ndagara kare ndine mubereki aiita mumhanzi uye wandaiona achiita zvemumhanzi nguva nenguva saka hazvina kundinetsa kana kunyora masongs kana kuimba kwacho kana kupefoma hazvina kumbondinetsa nekuti ndaingoita zvavaiitawo uye music yaJames Chimombe yakanga yakagashirika muvanhu saka even mumashows andinoita vanhu vanouya vaimufarira vanouya vachiatenda mashows atinoita
matambudziko apa amuri kusanganawo nawo semuimbi
komajonga iko zvino makore atakurarama aya muimbi anofanira kuzvisponsa pabasa rake zvangofanana nekuti kana uchinge watanga business rako woinvesta mari mubusiness rako saka ndiwo machallenges iwayo atinosangana nawo sevaimbi kuti panenge pachida mari yekuti ukwanise kuita project yauda kuita yetomboten album rauda kubuditsa or even masingles auda kuita asi unoona kuti zvese zvinenge zvichida kufinanswa newe muimbi zvasiyana nekare kwekuti kwangu kune macompanies airekodha vaimbi vana grama vana ztmc nevamwe vakadaro
muri kuakunda nenzira ipi matambudziko aya
I was fortunate enough ndakawanawo basa randiri kushanda plusiwo ndiri kuzama kuda kutanga kuti muti maprojects tinongondipawo ka financial muscle kaya kwekuitisa kuti ndikwanise kurekodha music yangu
mava nenziyongani dzamatsikisa kusvika pari zvino
tine album ne several singles dzandinazo.
Shoko ramungasiira vatereri pane inonguva.
Ndinoda kuti kuvatereri vedu tinotenda zvikuru nekufarira.
Tinotenda manzwa kubva kumuimbi tendai Chimombe. Musakangana vachirongwa chelive talk apa tiri kutarisa zviri kuitika mapato anopikisa pamwe neby elections dziri komangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Shoko izika.